nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15/2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano rava Donald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rinowanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica. Muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, Vafarai Maguvu, kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yaibhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handiuni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungape semienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvawohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe Ruins, wanakami ruinzwa vano tiratidza kuti slavery isati yaitika Africa yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo zvinoratidza kuti panga paine ma kingdom anga akabatana yakaita sana mutapa state yokuti yaishika kuIndian Ocean zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro soro zvese zvakakanganiswa ne slavery ne colonialism politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinawo hwegovernance hwokushayiwa hutungamiri nhamo nzara zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu Africa yakasara isina hutungamiri kasara pasina succession yema generation tine yatingati a lost generation vechidiki vakapambwa vese vakaenda saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe irambe ichitaurwa kusvika yanzwikwa
avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguvu vachitaura vari parunhare vari kuHarare nhengo dzedemocratic party muamerica dzakati nechitatu svondo rino mutemo wakasainwa nemutungamiri weamerica vadonald trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweamerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweamerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika asi vatsigiri verepublican party vanoti kuongororwa kweus agency for international development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeamerica makambani anoshanda neusaid muamerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reusaid munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navatrump uko kusiri pamutemo vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi asi republican party inoti vatrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira zvivakwa zvavanoshandira pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa nunurai jena anoti panyaya inotevera
vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu remashonaland west asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana
tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa
mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakiriniki ari munharaunda dzavo
varwere vanogona kufa wakavatarisi nokuti mishonga panenge pasina asi uchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mushonga
mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu remasvingo vapeter machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku vamachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta
ndere dzimba dzekugara dzevarayiridzi zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete
mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu remashonaland west achanoda kuzivikanwa nezita rekuti bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega zvavano vanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruva kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawaniki akaita sehealth care nezvimwe, mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongozi adzidze pachikoro paunongozidzidzisa haudi bhosi, unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruva kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruva.
Tikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruva vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruva sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruva, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vachafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruva, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60% kubva muzana vanogara kumaruva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njovo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wecompany inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri kuToronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then pa Facebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai aya ndikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane makastoma, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati, aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro, ndakaita relationship yakanaka nemadzimai aya. Zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews. Kana chitsvaga munhu wekundishandira ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground inini tichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita stock nezvese zvese tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here, unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako. Mistake inoitwa nevanhu vakawanda kutsvaga hama au kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune bhizimusi riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvamunoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sa business person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti separate ma duties kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvozvo ndozvimwe zvatakadzidza kuno kunze kwenyika. Takutozviapplya nezvemacustomer service, zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenda. Ne social media vanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uziye kuti business riri kufamba nemazvo here kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward, kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye ndiri mu Washington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzou nhenda.
Isu tinoti zvinosuwisa asi chinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti mastatistics arutorwa kumacourt ende zvichireva kuti tiri kutarisa maregistered civil marriages chete. Asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanana dzechivanhu macustomary marriages asiri registered anoti kana akuputswa kana kupusika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana nehigh court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024.
Saka pangaitwa sei apa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro. Musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitiro kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano. Dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvii zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Wakandamiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndo zvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze yanga iri panamba 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudzo idzi dzadzisingaburitsa izvozvo, kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako uchimuda womboda kuravira zvekunze. Saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwi, asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kukonze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yataa kuti globalization kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi. Kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokudzudzira kuti kana manetsa anarambanai Whereas kunyika dzedu dzekunokuna na Africa na dzimwe nyika dzakatisarire taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano. Of which izvozvo zveglobalization izvozvo zvetsika idzi dzasangana sangana kuita imwe chete dzaakuzokunda dziya dzataive nadzo isi kudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana munenge muine patience munenge muine rudo muchigadzirisana kuti muende mberi.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzonenda muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Kwika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau Passmore Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekuticha jga, mudunho rechikombedzi, amai mashata, vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi, asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa, asi vakati izvi hazvirevi kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbabwe dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano recenter for cultural development initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi renational arts council of zimbabwe vaherbert pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu rechiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji painting yavo pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pama paintings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo. Vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi, vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa dzimba dzedendedzwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo. Vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka, asizve chimwe chaiitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoye kana chii chaishandiswa, zvaiitwa tizvo tumwe tumbuyu netupuka tunone kwa mzimba tusaone kwe.
Micherechezo ino wanzuburiz kwa pakuzuro kwe zimba ino sanganisira moyo chidavadoche Chevron Patton kana muka kuzuro kwe zimba uku kuno shandiswa uku nzimbo za kasia na siya na munyika senzira yekukwezwa vashanyi vekunze ne muno nzimbo jinji kunyanya zino chenge tuwa muka zesango za kaita sego na resho u zino shanyirwa nevanu vakawanda abo vanofarira uku shanyira misha ino chenge tezo wachinyakare kana kutima cultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Solanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezanuphefatha kumelanga bethusele abaphikisa ukuba umongameli Masanaka kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisa bathi kuyethusa ukuxokozela okukubandla lezanuPF. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi izakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanuPF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 owuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke sembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanuPF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Ngizaphetha kulungile. Ibandla lezanuPF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana izangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe. Kwaba lezinto eziningi akhulula ukuphuma kwesipa kusiba nalokhu lalokuyana kusekubomgagawo kusiba lokhu lalokuyana kusakuze kuzofika lakhathesi kungani sasayiselandayo lendaba enokuthi ube leyunithi. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezanuPF sawantloli ukuthi intuthu ethunqayo uzafanele ukuthi luze ngoba kulesikhulu ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanuPF ngeke zidilike. Unganikinika ukuthi intuthu kodwa kunokufeka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labona bogeza abantu sebebonane ngawo esizwe bagcine labo sebekuzwisisa ugcine vele izanuPF inguva isiyaphambi. IzanuPF basebe badlekapho kuzasidilikayo. Kena zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke khonoko. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lama-planets awo wezwa lokhu ngakomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa uqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma. Bazakhuluma babe zinye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezanuPF likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezo zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanuPF kube nabantu ababalelwa iconstitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje nozazuye qe umthetho wenambana laphana yikho khona okuyalo mkhona kodwa usezekudinizeni ukuthi ibala Oda suma la esetata iskanzeliza umunu. Uyari umaru anjeshi. Uwa atuwa suma utina wanibasa kutika zari. Uyari uyi.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla leZANU PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala ukuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje. Imimanzonzo kuyinetha yabo kodwa lapho esikhona ngendaba zabo geza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza botshwa abantu ngoba siyazi levuye intolerance abalayo ngama views abanye abantu abangavumelani lapho ezinsukwini nje jwase sibonele ezincwadi ezisecurity zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzaxhuliswa njona sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonke benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi labo abathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba Mlalazi
njona ngichilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sathi lanxa sisithethe uzibuse babulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina nangesikhathi sokuqala kokhozi nge 2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolve ama political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa konoko ke kubahluphayo.
Udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nantu belizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama problems abo abana bayavumela abantu bana bale babe lama freedoms. Ama freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isekelo sombuso weZANU PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU PF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg wele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Stephen Ndlovu wesigabeni seBH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadi ngale ejeshini elimbi abukhalo kwelelanga ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu. Izulile lelo la. Ela kusasa kwazi. Abe khona abazweleyo ngokuthi drobheni emphasele ni 10 kg. Sesidla kanye ngelanga njengendlela.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo ukuba abasakhulayo kabananzi abazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje engayitholi imali
virus siya kona sa kutangin ng mzalo wake. Kota mina nga gulo monyo tingati, ay mtanam lok engiti, nako ki $5 nga tenga, ako makilwa mishwe nga lala ngendal, mana lami njan, mishele kona kunga, iskona si sheye, uziti siya si tolumpili.
Ukansela wakachechete umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuyi nyanga zonke okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa umoyo uthi abanengi iyabehlula
uhulumende ngezindlela anika abantu istepu food stepu diet anika amabele banike okokwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke yihle inkenyeke ngizwisisa ongekuyidle wena kodwa wena uma yini so ekunganikanga uzolahlela yini so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ematoilet so silama incidents abantu bathi amna ngisayi toilet sokuzonke.
Phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo.
Amakanga asiqedela imbuzi, asiqedela inkukhu, ngenkukhu inasezi sibuya sibili azongena lasemakhaya. Ukuthi inkukhu ube lazo sokusibanzima, sekumele ube le plan lokuthi inkukhu lezi uyazakhela isilungu, sihlale phakathi singasaphumphayo. Ikukudumbu ngaba la inkukhu, manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesilungu ungenakudla uzayinikana, kuba nzima. Kanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhotabhotela izidobhadobhele lapha lalapha. Sikhuluma nje ezinye vele izilungu, eminye imizi akula nkukhu.
Unkosikazi usitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi.
Emasimini kuyasha vele kukhanganisa laminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu.
EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali yefika phose izigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla. Umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi e-Ukraine. Ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esileminyaka efika phose emithathu iqalile e-Ukraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi le Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump. Esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo yezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo le-Europe ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo ikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work.
Izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu loqoqwe ngu-Anita Powell lalethulela yimi uDaba kaNcube owe Studio 7. Obakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngale ke ePhilabhosi. Lapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona lapho?
Amalungelo abesifazana kathesi sizwe namhla hayi ayaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi usegumeni lakhe. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika ethothobelile bephakathi labanye umama ubona ethothobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabe shika uyafika ngale khaya ethelezini umama kathelezini emagumeni lakho
singathi kwenziwa kuyini khonokho. Iye kwenziwa kuyini
kokunye baba obaba abanye balobukhweli balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kwenkosikazi.
Ye bantu yikho kugcina
kuhlokakhulungabantu sehlale ngephethekeleyo khululeki lethu.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolu?
Obaba kabafuni bathi labomama bayasidelela bathi omama bayasidelela okubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi ubaba omunye uyakwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukeleki umama khonokho yini esikuthathathi kumama umnikazelweni akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo umama ngokwesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini ambe kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama labo bahloniphe obaba into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluzwa umama. Omama labo bayabahlukuluzwa obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu abe labanye obaba eceleni babala ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala sikizi ngoba nxa umama esefika esekhangele umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangele umkakhe wasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lomama bathandayo egumeni umuzi wakhona uyabuvusisekile nxa umsa
akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la.
Bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho
iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kakho, uhloniphini kakho, ungenzibubi zingakho, uzuze nomunye ubaba yenangiye owahamba wakuthatha ngakini kusuke ungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wakuthiphila, wahamba wakuthetha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo, kodwa sikukhethile lapha namkekhaya. Usimbona lokhu nalokhu kuseluchapa kasagezi, hhayi umuza wakhiwa njalo, njalo umuza wakhiwa ngempilo, uwakhiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lothando, into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona, kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane, isikhathi esiyidinga sokuhlukuluzana. Hhayi eminye imizi siyabona lithamini, kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-LGH asebebadala, hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sonyela lahle omunye. Laba batsha abaningani, angikwazi ukuthi umoya leswazela omunye la ukuthi yami ngiyahamba niyichinyezento omunye la ukuthi ngiyathatha omunye umfazi athike kadeni kake ngizaeeneko abantu babethandana kuze kwazi bayelahlami kodwa khona bekhulu kalahlani bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda lezebuya behlalela bevela khonale bebambe nizane.
Ah, ubonike Madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eVilabosi, njalo yingcweti kwezamasiko esintu. Ungatshinela kusasa Madube. Belilami namhlanje uMthembu Zithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele uSidalekile Mhlanga weStudio 7. Hayi-ke kwalamhla kwanele.
Okwakhathesi siye njalo kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje siseBeitbridge lapho okulomfundisi wesonto yeZCC ofunyanwe yinkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha. UChrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo. Ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge, iBeitbridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
iBhayibheli lona lithi labo abanenkinga abagulayo babaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babakeke izandla, akutshongi ukuthi sibahlaye. Akula lalapho indlela ezisontweni esibona khona eBhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya, ukhutshwa ngokuthandazelo. So njengama-residents singasithi yasebeka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumuntu akangavunyelwe be-operator. Uhulumende aluba ethatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithuthena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho.
Zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBeitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho?
Ngokokuqala lokho mnumzana Nkosi sikuzwa and umuntu wonke kwamumbamba sibili njengami ngibheke ngayizwa ngazwa ngiphelela sibili ukuthi yimfundiso enjani, i-church enjani ekhaya abazalwane isithi khipha inomoya. Thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hathi ukushaya ngoba uma usukushaya usumlimaza umoya khona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshaya umoya phela utshaya inyama yomuntu.
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga, kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho.
Ati oso unje nga loko kuti epe okama pasa ete ya kukona lati siya wazi awane ba bisu uchani, awane ba bisu ojizi, ailapa ita uti basika kisi asa nga mwaka kuma kukona, awane ba kisi fisa na wakale kile kukwela kuna kono eke kukwela 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 Ambi ya wana inale sikuduma na ee ZCC. Kuchukuta asio ya kukana, alambi kishaye. Wako na wasa wewe ya wame, kota wazanyo wa pumu na wakuzanyo uwe le mwanaga. Lehi isi pumu na wakuzanyo uwe le mwanaga. So, napa kile singa wea sana mila ate. Ganga, hape ni mawa kukona pa, alambi kwezi tulela nje, na wawaye kola wiko. Ama chechi, asema menga kuli, uma sikhangela ichurch enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangelana nale zamasonto kodwa ngakhangela ukwanda kwamachurch enale ngasarejistrana kathesi ngavele nami ngiyakhala nomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami ngisuke ngifake ifulegi yami kenapho abantu sebegcwala sengisonta yinkinga esinayo kathesi sekula mafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi asakwazi ukuthi yikho okucina kusenza ukuthi lezulu limani ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene lezinhlamba endaweni ezingasizo amasitendi echurch aphiwe ngumamasipala so siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyebona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli and kuyalo kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babo bebanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye indaba ezihliphayo noma thingela bufakazi kabi ziyaphima iy'ndaba ezinjalo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado siyabonga
ngiyabonga bankhona
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Siyabonga untungamile inkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungameli Nkomo weStudio 7.
Bakithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngisigini balandeli besicela isapoti, kungakhethelekile ukuthi isapota umculo osemdala usapota umculo omncane. Sicela liqhubeke lisapota lathi esisakhulayo, lithenge ama-CD, lithenge ama-USB, lithenge njalo impahla zeqembu, njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula, sibone ukuthi hayi niyawuthakazelela-ke kakhulu umculo wethu. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.